nezuro takaenda kumapurisa nema lawyers kuti tinonyanzo nzwisisa kuti nyaya yacho ingagadzirwa sei because tanyanzo nedza panyaya iyo ndeyekuti pane vanhu vakawanda vangavasungwa asi vane mapemits nema asylum documents saka chakazoitika ndechekuti kubva makuseni takanga tichitaura nemapurisa akatiwo aiwa nevanhu vekuhomeaffairs vanga vasingatenderwi kuti vataure nemalawyers kusvika vapedza administrative process saka manheru vanga vatanga kuita vetting yavo yekuda kuona kuti mapepa avanga vainawo angari valid here kusvika kuma2 makuseni nhasi uno papasati pane vanhu vanobudiswa asata kuziva kuti vanhu vachabuda nekuti takanzwa kuti about 200 homeaffairs yanga yavaprocessa zvikaonekwa kuti mapepa avo ari right asi takazodelaya process chakava chinhu chakatinetsa zvikuru yanga yanyaya yechi yemafingerprint nekuti takazonzwa kuti vanhu vaya vakunonozwa nekuti vakuchekwa mafingerprints kuti havana macriminal records here chakatinetsa zvikuru nenyaya yekuti hapana munhu angavharidzwa kuti ari kuvharirwa kuti ari kutariswa mafingerprint kuti ana criminal record nekuti hapana mutemo unotendera izvozvo saka takaona kuti no kunenge kwakutotyora kodzero dzevanhu nenyaya yekuti vanhu vanobva kunze kwange kwakuitwa nehurumende kudarikidza nemapurisa nedepartment of home affairs asi kubva kumapast 2 to 3 makuseni vanhu vavatanga kubuda and zviri kunga kuti vanhu vabuda vese vanosvika ipapo paalmost 200 and kungoti vanga vasingabudi nenguva imwe chete nekuti zvainzi process yacho mukati ndiyo iri kuti nonotei asi manumbers atinawo ndiwayekuti at least vese vane mapepa akatariswa vanga vapiwa regenuine akaita vanhu vanosvika pamazana maviri
pane zvizvarwa zvezimbabwe zvakawanda zvakadii muvanhu vanga vakasungwa iwa
nezuro hatina zvedu kuzogona kuti tinyatsoverenga vese nenyaya yekuti mabudiro avanga asingafani asi takatoona zvizvarwa zvezimbabwe zvakati wandei zvinofunga kuti panhamba yatakaona pamagurupu atakaona nevamwe vatakabatsira netransport nezuro takaona vanhu vanosvika 20 already pavakaburiswa nezuro
mati mazowana here tsananguro kubva kumapurisa kuti sei vakaita mareidza vakaita kuvhara zvitoro nezvimwe zvakadaro
nezuro makuseni takatomboedza kuti titaure nevanotaurira mapurisa vamatapelo peters hatina kuwana minduro asi chataida kuziva ndechekuti ko zvamakazoita zvamakaita izvi nekuti tatagara tichichema nekuti tokumbira kuti kana muchiitawo mareidi enyu muvaite zviri mumutemo handi kuti mongozviita musina masearch warrant tikazonzwa nevatori venhau vatatu venhau vanotaura kuti vakabvunza minista nemusi wechitatu pavaita mareidi kuti ko mune search warrant here yekuti muite sei muite masechi dzamuri kuita tikanzwa kuti aiwa vakati mutemo mutemo saka chatikuona ndechokuti zvinenge zviri kutonga kuti masechi akaitwaya anga asiri mumutemo nekuti vanga vasina masechi warrant zvikuru zvikuru zvokuti vavhurire zvitoro zvevanhu ende kusungwa kwakaita vanhu chimwe chatakaona nezoro ndechokuti takatoratidzwa rimwe bepa rairatidza kuti vanhu vanga vakasungwawo nemapasipoti avo vakatosainiswa zvisiri pamutemo mapepa aiti iwo vanotenda kuti ndio vaitema motokari nematombo uyezve kuti mapurisa paakavasunga akavabvunza kuti mapasipoti nemadhokumenti avo ari kupi vakati hapanawo ivo vanga vakavatakura saka tiri kuona kuti home affairs nemapurisa vari kuedza kuti vatsvage nzira yekuti vajustifye maitiro avo kuti vasazviwana vachisungwa nemutemo
saka imiwo sesangano mune matanho amuchatorawo here kugadzirisa nyaya
hongu matanho anotoripo nenyaya yekuti chinototinetsa ndechokuti kusvika patakasvika ipapa patatiri mubishi tichitaura nehurumende tichitaura nehofisi rameya kuti ko zvapanenge pari kushungurudzwa vanhu apa zvinhu zviri kuitwa nenzira isiri mumutemo nekuti pavanoendwa kunosechwa pamuti hausi kuteurwa uye munhu vanhu vari kunosecha vari kuenda vasina mawarani saka taichida kugadzira izvozvo asi iko zvino umbowo hwacho hunenge huchatoti wandei nekuti minista chaivo vakatozviita vasina uwo mawaranti acho iva nemaonero ati kuita iko zvino zvikutoratidza kuti hapana ari kuda kuita sei kuremekedza mitemo muno munyika uyezve nenyaya yekuti vanhu vakasunga vakasunga zviri mumutemo vakavharigwa zviri mumutemo vakatowanda nezuro vakatobuda ivavo vanotoda kuti tiite lawsuit against the state yekuti vakasungwa zviri pamutemo vakavharirwa zviri pamutemo right to freedom yavo it was infringed nekuti vakaitwa deprive freedom yavo nenzira isina kunaka.